isu tino zvitambira zvikuru nekuti zvinongo ratidza kushanda kunoita democracy munyika ino yeAmerica. Nyika dzose dzaratidzwa kuti America ndo vakuru vedemocracy. Akava Joe Biden tinovatambira nemaoko maviri. Tichidzokerawo kumashure zvakare, toda kutenda vaTrump takashanda navo semusangano zvakanaka. Munhu akasarudza kumira nevana veZimbabwe vari kushungurudzwa, vari kurohwa, vari kunhongeswa svose nemuromo nezviri kuitika kuZimbabwe. Asi takashanda navo zvakanaka, zvinofadza. Saka tinotarisira kuti zvicharamba zvakadaro navaBiden.
Kubva pamashoko akataurwa navaBiden nezuro manheru vachitambira kukunda kwavakaita, ndezvipi zvakakosha kwamuri imi sebato?
Aiwa, isu takanyanya kufadzwa nekudzidza zvikuru vaBiden vachitaura kuti kunyange vanhu vanga vachirwa vachinetsana muari kokoko muari kokoko, zvakakosha kuti vanhu vaise nyika yeAmerica pamberi. Vakataura mashoko ekubatanidza vakati ngatichibatanei. Sakanyaya kutibata ndechekuti pavakataurayo kuti vanenge vari president wevanhu vose vemadhemocrats nevemarepublicans, havasarudze, vanongoshanda navo vose ivavo zvakanaka. Zvinongofadza kunzwa munhu achitaura nyaya yeunit nekudio inotibatsira. Ndakafadzwawo zvakare nezvakataurwa navaKamala Harris. Vakataura kuti demokrasi inotoda kurwirwa. Kana mairwira, moitsigira kana kuidifenda zvakare. Zvandifadza chaizvo nekuti zvabva zvayatsoenderana nezvatiri kuda kumusha kwedu kuZimbabwe, kuti tinofanira kushanda nesimba tizvisunungure, togadzira zvakare kudifenda, kuzvisunungura kwatinenge taita.
Iko kukunda kwakaita tiketi ravaBiden naAmai Harris, munori bata sei sebato reMDC Alliance?
Aiwa, isu tinozvichingamidza nekuti sarudzo idzi dzakaitwa panga pasingafungirwe kunzi pangaitike sarudzo. Zvakaitika kuti vaAmerica yanga yarasikirwa nevanhu vanopfuura 200,000 uye chirwere cheCOVID-19 chichitoshura matongo muAmerica. Asi vakakwanisa kutaura kuti sarudzo dzienderere mberi, vakadziita zvakare murunyararo pasina kutii kana kurovana kana kutukana. Saka isu takadzidza zvakawanda sevana veZimbabwe kuti tinokwanisa kuita sarudzo kuine COVID-19. Tinokwanisa kuita sarudzo tisingapondani, tisingarovane, tisingatukani, tiri pamwe chete.